izvi zvakabuda kumucheto kwechirongwa chekuongorora madzimai gomarara remuromo wechibereko kumhangura mukupera kwesvondo. Mamwe madzimai akaudza bazi rezveutano kuti ave kutya kunwa mapiritsi ekuronga mhuri. Amai Jacqueline Rwafa ava vanobva kumakonde vanoti mapiritsi ekuronga mhuri ari kuvatereresa kwenguva yakareba, izvo zvave kuvarwarisa nekuti vari kubuda ropa rakawandisa. Vanoti kutevera kwenguva yakareba kunogona kupa kuti murume wavo atsvake mamwe madzimai.
Dambudziko rokugesi, takanwa mapiritsi acho tinoambatisi gesi. Unogeza zviri noma, unogona kugeza 3 weeks. Posekuti ugeze 1 week, unogeza 3 weeks pamwedzi. Kana kutogeza mwedzi wese. Zvakaipa, ropa rinopera, plus kana baba havazoita shungu newe, ndozvinozokonzeresa kuti voenda kusaidi.
Mukuru anoona nezveutano hwemhuri mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vanoti mapiritsi ose kana kuti mushonga ine zvainokonzeresa mumuviri wemunhu, vachiti hazvishamisei kuti madzimai anotevera kwenguva yakareba sezvo anenge arambwa nemapiritsi kana mushonga.
My family planning tablets or my injection family planning, just like any drug, ane ma side effects. Issue ndeyekuti maside effects are they outweighing the benefits, or my side effects they are so excessive as to affect lifestyle yemunhu.
Dr. Madzima vakakurudzira madzimai kuti vadzokere kukiriniki kana kuchipatara kwavanenge vapiwa mapiritsi kuti vapiwe imwe mhando yemapiritsi.
So kana iri nyaya yebleeding, kana bleeding yacho yaayekuti yakutoitika every day, mukadzi akutorudza ropa rakawanda, tinokurudzira kuti mukadzi wese ataure nahealth worker apo amupa mishonga iyoyo kuti adzokere anotariswa, because havasi vese, and majority of women do not have those severe side effects. But once in a while you are going to get a woman has had a severe side effects, and those ones they are also told kuti vachinje method kana method yose kuenderana navo. Saka zvinoitika zvima side effects.
Mukoti mukuru kumhangura Anai Semiti Munikwa vanoti kana mudzimai akatevera kwenguva inosvika mazuva 10 anwa mapiritsi ekuronga mhuri anofanirwa kuenda kuchipatara kunovhenekwa pachena.
Ukaona uchisvika 10 days uchibleeda, handiti dzokera kuchipatara. Kana ukaona uchisvika madays ausingahwisisi awandisa kupfuura mazuva ako okutevera, enda kukliniki iri padhuze newe, fanike pamakonde Christian. Inini ndiri kubhlidha, vachabetserana newe kugadzirisa kubhlidha ziya. Handiti ukaona uchipedza vhiki mapiritsi aunenge wapiwa achimwiwa asingashandi, dzokera vana nokupa amwe mapiritsi echitu.
Imwe nyaya yakabuda yanga iri yekushayikwa kwemapiritsi ekuronga mhuri, izvo zviri kukonzera kuti mamwe madzimai emudunhu remashonaland west atenge mapiritsi ekuronga mhuri kuzambia. Vamadzima vabvuma kuti munyika mune dambudziko rekushayikwa kwemapiritsi ekuronga mhuri, asi vanoti izvi zvinokonzerwa nekusaendeswa kwemapiritsi kumakiriniki nenguva.
Hong shortage yanga ichiitika munyika pamapiritsi efamily planning, asi shortage iyi yanga iri more to do with the distribution and the administrative issues rather than kuti izvo anga asimo ariko mapiritsi efamily planning. Tinotenga kana tichitenga hatitenge zvejjj, tinotenga tinoti macycles, and each per country level tinandoti maminimum stock. At the moment we are above minimum stock yenyika inoyi 3 months, and then maximum is 6 months, because ndonguva yatinoita kuti mashipments edu anga achiuya muno from India, because tinotenga kubva kuindia mishonga yefamily planning.
Ongororo yakaitwa nestudio 7 mwedzi mishoma yapfuura inoratidza kuti mamwe madzimai ari kunotengesa mapiritsi ekuronga mhuri kusouth africa nekubotswana. Pakiti remapiritsi anombopiwa pachena inotengeswa nemaranzi 150. Ndakamirira Studio 7 kumhangura, ndini Arthur Chigoriwa.